Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kugumbi 19, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ayo mashoko anofadza chaizvo. Anofadza kuti Elvis haana kungofira chisipo. Zvinotaridza iyo kuti hurumende yeSouth Africa iri kutora chiitiko ichochi neudzamwari hwachinokodzera.
Vanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuponda chizvarwa cheZimbabwe mushakabvu vaElvis Nyati vomiswa pamberi pedare kuSouth Africa.
Kada tinga tazi kurohwa nehana nechimiri chakadi rinoti dhamu raiya rakakurisa zvokuti rikatanga kuregedza mvura paya topera toze uye dambudziko riri kuitika ndiro kutoti vari kutotinonokera kuti vatore mamezures okuti isu tigone kugara tavatirise.
Mhuri dziri pedyo nedhamu guru reLake Mutiriki kumasvingo dzoyambirwa kuti dzigare dzakangwarira sezvo mvura ichigona kuzofachukira. Munhu mumwe chete ofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo pazuva rekupemberera kuzvitonga kuzere nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange mapurisa akasunga vanhu gumi nevana nezuro vari kupomerwa mhosva yekuponda chizvarwa chekuZimbabwe vaElvis Nyati kuDeep Sloot kuJohannesburg, vanomwe vavo chete ndovamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kupponda, kupamba uye kuita kafira mberi. Vasere ava havana kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso asi vanzi vadzoke kudare nemagweta avo. Magwaro ekumatare anotiwo vamwe vacho vakaedza kuda kuti vanyati vavape mari inosvika maranzi mazana matatu apo vakavabata vachingobva kubasa vasati vavaponda. Asi zvino munyika iyi hazvina kugadzikana sezvo mapurisa audza nepfenyuro yeSABC kuti mumwe munhu akapfurwa akafa apo chikwata chiri kuzviti Operation Dudula chisiri kuda kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica zvishande munyika iyi. Chinonzi chakanetsana nevanhu vainzi vaiba tambo dzemagetsi. Nengo dzeDudula dzinonzi dzaienda kunoratidzira pachicken farm. Rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe riri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kufara nekusungwa kwevanhu ava sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica zviri kurwiswa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mumwe mukuru musangano iri, amai Diana Zimbudzana.
Ayo mashoko anofadza chaizvo. Anofadza kuti Elvis haana kungofira chisipo. Zvinotaridza iyo kuti hurumende yeSouth Africa iri kutora chiitiko ichochi neudzamwari hwachinokodzera. Nekuti hatidi kuti vanhu vatore mutemo kavachisa mumaoko avo. Kana vaita izvozvo hurumende yongopeta hayo maoko yoti zvakanaka. Saka zvaitika izvozvo tinozvikurudzira, tinozvitenda chaizvo. Tinoti dai vatowedzera nhamba kwasungwa vamwe, nokuti tinodaira kuti vanhu vakamuuraya vanopfuura kubi nevanhu.
Sangano renyu rinobatsira sei vanhu vari imomo muSouth Africa?
Isusu zvatinowanzoita tinobatsira nemazano ayaya ezvemutemo kuti kana munhu achinge aine zvaanenge zvamunetsa pamutemo, isusu tinozomupa mazano ekuti chiita sokudai, chiita sokudai. Ndo zvikuru zvatinonyatsa kuita. Asizi mweza tunaita nisho kuti tunaita enos lobby kuenda kumapasangano akasiana siana sanga sana urumende tichino wakuruzira kutuona ika mamira kaita upenyewe sisaro se Zimbabwe mwenika muno mavari shino kuna ngekuru kuna mepia kana kupotwana kana muno msula Afrika maamali kuti madai madai kuchitika the same na wizot
parishi nukini mangwe matambu zikuwele amuru kunzwa alikusangana nesho sharu wa shi Zimbabwe
matambu ziku parishi nakati one day asimatambu ziku mairi aripa Miro mwevanu matambuziko ema fasha makaitika kukwazulu natao kukunotonezi sharu wa shi Zimbabwe shaka ashaika iku kuku saka hiyo roi damu zikulu kuchiwa maningi wa kuchisuru wa kuchiroka kutitino wanu wakasai kwa vaya wawani kwa hile wakana pane wakaturu wa mafasha mawani kwa hile kana wazatu mawani kwa wanu wanu kukupi chuzundo shumishunshuku tasane sharu shi Zimbabwe parisi kuita watu waningi wakawani kwa paku itasipata mtikulu kuchi Wanyawa ora zikuwa kupi kuno ere kuu South Africa kana tuweta kuzimbabu. Nekuti kutakura shichuna mcheni za kuzimbabu haya. Shuna kuchipaka. No choda shuma shere nishakati uu. Ndiwari mwedambu ziko gurura tuku sangana na ropa rishu. Ndiwari mwedambu ziko ravapo nire kuti shisharu wa shemuno shiru kuti chese chaitika andi mazimbabu. Shisharu wa shemuno muno maafichadiwa shamshosi.
Mumwe mkuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana vari parunare ku South Africa na Mavlas Musanganya uye we Studio 7. Vagari vekumaruwa ari kuzasi nekumahombe kombe kwedhamu guru reLake Mutiriki kumasvingo vari kuyambirwa kuti vagari vakangwarira sezvo vave munjodzi yekuyeredzwa nemvura. Sezvo dhamu iri rave pedyo nekupfachukira zvichitevera kunaya kwemvura kwemazuva akawanda. Mafashamu emvura aurayawo vanhu vanodarika mazana mana nemakumi mana nevatatu kuKwaZulu Natal muSouth Africa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Bazi rinoona nezvemvura dziri mumadhamu nenzizi munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa mumashoko avo kuvatori venhau rakazivisa vagari nezuro kuti dhamu ringangozara zvekupfachukira nemvura yava nesondo yechinaya mudonho remasvingo. Zinwa yakayambira vagari vanogara kuzasi nekumahombe kombe kuti vagari vakangwarira nekuchengetedza upenyu hwavo sezvo dhamu richinzira sara nemaawa makumi manomwe nematanhatu kuti rizarise kubva pazvikamu makumi mapfumbamwe nemasere kubva muzana rarasvika. Vanoona nezvekufambisa kwemashoko muzinwa muzare majori munyonga vati bazi ravo pamwe chete nehurumende vari kuita chirongwa chekuchenjedza vagari munzvimbo idzi.
Sasise kudaro tinongoramba tichipachenjedzo kuvanhu vanogara kuzasi mutiri kuti varambe vakangochenjera vachitarisa vachiona kuti mvura haisi kuwanda here murwizi nemunzizi dziri pedyo navo uye kuti varege kuzama kuyambuka nzizi idzi. Mvura ikaramba ichinaya zvotarisira kuti zvinogona daro. Asi pari zvino mvura iri muna mutiri haisati yawanda zvekuti izare kana kupfachukira.
Vagari vari munzvimbo idzi vanoti vanonamata kuti mvura isaramba ichinayisa kuita kuti dhamu risaite mafashamu nekuti vanotyira upenyu hwavo pamwe nekurasikirwa nezvipfuwo nemidziyo yavo. Mumwe wevagari ava vaThomas Madimbi vekwaMurinye vanoti vanotyira kurasikirwa nezvakawanda kana mafashamu akaitika sezvo vachigara pedyo nerwizi rwemutiriki runobuda mudhamu umu.
Ada tingatadzi kurohwa nehana nechimiro chakadai rinoti dhamu raya rakakurisa zvokuti rikatanga kuregedza mvura paya atopera toze uye dhamu ziko riri kuitika ndiri kutoti vari kutotinonokera kuti vatoti vatore mamezures okuti isu tigone kugara tavatirisefi ndava zvipfuwo zvedu dzimba nevana nesu togona kungoparadziwa nayo mvura yacho.
Mumwe wemugari wekutopora vamunyaradzi Magomana vati vanotyira kuti pakaita mafashamu vanogona kutadza kuzowana rubatsiro kubva kuhurumende sezvinogara zvichiitika kana njodzi dzakadai dzaitika munyika.
Isu tinoda kunzwisisa kuti hurumende yedu iyo neexperience yekumashure zvakamboitika kune dzimwe nzvimbo dzakamboitika mafloods. Tinoona zvichizonetsa kuti hurumende itikombanzete tidzosere zvipfuwo zvedu tidzosere zvatinenge takasikirwa nazvo. Saka tinoona pane dambudziko rokuti tinogona rasirwa zvinhu zvikuru uye pasina rubatsiro rwezvinhu zvikurumidza kuwana futi kubva kugovernment kubva kumaauthorities because anenge asina nazvo kugadzirira uye anenge asina zvakakwana zvokutibatsira nazvo.
Asi mkuru weze bazi le hurumende, Recipe Protection Unit kena CPU, rinobatira vanhu munjodzi, mumasvingo. Dr. Jephthah Sakupwanya vati, hurumende kagadzirirwa kubatsira vanenge vapinda munjodzi.
Takato, zvakagadzirwa chose, everything to do, yotinoita, nawele, kuti vanhu vabude mumahombe kumberi. Saka, awareness campaigns, the downstream of the dam, vanhu vari kuziviswa, but vastabilizer right now. Pari zvino zviri tinazvo, tiriwo tinozokupiwo support from mapartners.
Asi vamwe vagari vanoti, vanoziva kuti vakarasikirwa nemidziyo yavo, yakaita sedzimba, kana mapaipi ekudiridzisa, pamwe nemishina inopomba mvura mudhamu nemurwizi rwemutiriki, zvinozonetsa kudzoserwa nehurumende. Vamwe vagari vekumasvingo South nekwachivi vakambosangana nedambudziko remafashamu kudhamu reTugwi Mukosi makore mashoma apfuura vanoti zvinonetsa kuzowana zvikwanisiro zvese kana zvinge zvaparadzwa nekuti hurumende inononoka kuzobhadhara. Dunhu remasvingo rave nenguva yadarika svondo richinaya mvura yakawanda izvo zviri kuita kuti madhamu mazhinji azare. Mvura iri kunaya iyi yauya apo zvirimwa muminda zvakatsva nezuva sezvo yakamborambira mudenga kwenguva yakareba. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Jenny Godfrey Mtimba.
Mukura anoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende amai Mildred Chiri vanoti upenyu hwevanhu munyika hunogona kusimukira zvakanyanya kana mapazi ehurumende nemakanzuru vakatevedzera zvinokurudzirwa nehofisi yavo. Ongororo yakaitwa naamai Chiri yemafambisirwo emari inoratidza kuti mapazi, makomisheni, makambani ehurumende nemakanzuru akawanda munyika haasi kufambisa mari zvakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muhuru kurone Studio 7, amai Chiri vanoti ongororo dzavanoita pamashandisirwo anoitwa mari dzinogona kubatsira chete kana mapazi ehurumende, makambani ayo pamwe nemakanzuro akatevedza gwara rakanaka rekushandisa mari dzehurumende.
Isusu zvatinobudisa tinoti marecommendations anonga achida kubatsira kuti isu pari kunzudza pari kubudisa napo mari pavharwe. Saka pakavharwa ipopo tinoona kuti mari ichaenda kune zvakawanda zvinobatsira maprograms enyika. Maprograms akafanana neari muNational Development Strategy 1 anofanirwa kunga achibatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Ongororo dzinoitwa nemahofisi avo kusanganisira ichangobva kuitwa ya 2020 inoratidza kuti mari hadzisi kushandiswa zviri pamutemo uye dzimwe hadzizivikanwi kuti dzakashandiswa sei. Semuenzaniso, muna 2020 bazi rezvemari rinonzi rakapa mapazi ehurumende mari dzinodarika zana remabhiriyoni emunyika kana kuti 100 billion Zimbabwean dollars pasina mvumo yedare reparamende sezvinokurudzirwa. Kanzuru yeHarare yakatadza kutsanangura kuti mari inodarika miriyoni yemadhora ekuAmerica yakawanikwa pakutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira yakashandiswa sei. Gore rimwe chetero Auditor General vakaburisawo gwaro rairatidza kuti mari inodarika miriyoni yemadhora ekuAmerica iyo yaifanira kupiwa vanotambura vakaremara pamwe nemhuri dzinotungamirirwa nevana panguva yeCovid-19 dzakapiwa vanhu vasingakodzeri kana vasingazivikanwi nebazi rezvemagariro evanhu. Amai Chiri vanoti vanofara kuti pari zvino pane mamwe mapazi nemakambani ari kugadzirisa zvinhu.
Change iri kuitika isati zvayo yanyatsooneka, ende tikuona kuti maybe kugadziriswa kuimplementation isinao be like between 30% and 40%.
Vaindira mberi vachiti vari kushandawo neZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC nekomiti yeparamende inoona nezvemashandisirwo emari dzehurumende kuona kuti nyaya dzeuori nekusashandiswa kwemari dzehurumende zvakanaka hadzagadzirwa. ZAC neimwewo yakanzi nehofisi yavo haisi kushandisa mari zvakanaka uye yakabvuma mhosva yayo ikati iri kugadzirisa nyaya iyi. Mapurisa anonziwo haana kufambisa mari zvakanaka nehofisi yaamai Chiri. Amai Chiri vanotiwo zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti mari dzavo dzemitero kuhurumende kana kuti mapublic funds dzinoshandiswa sei. Nekudaro vavi kudhinda gwaro ravo nemitauro yemuno vachitanga nechishona nendevele vozoenda kune mimwe mitauro. Vanotiwo ishuviro yavo kuti dai vawedzerwa kuwanikirwa mari kuti vakwanise kuvhura maofisi mune mamwe matunhu munyika kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudze Studio 7 kuti ichokwadi kuti nyika inorasikirwa nemari yakawanda inofanira kubatsira veruzhinji nekuti hapana chido chekugadzirisa nyaya dzeuori kubva kuvatungamiri venyika ino.
Chati yato kambani yevanhu vari Kuba hapana anotonga mumwe. Ndosaka makaona kuti ivo vezaki vakatobatwa zvakare vachitonzi havasi kugona kusenzesa mari dzavo vanhu vemuzaki. Izvozvo zvinotoreva kuti panotove nemapoliticians, pane vanhu vakuru vakuru vari munyaya idzodzo. Ndosaka nyaya idzodzo dzichishaya anogona kutonga nokuteera.
Kunyange hazvo amaichiri vasina kukwanisa kutaura kuti imari inorasikirwa nenyika nekuda kweuori kana kusafambiswa zvakanaka kwemari, Transparency International inoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni remadhora ekuamerica gore rega rega nekuda kweuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Kutarunana nezvemari muzvinafundo mutuli Ngube vari kuenderera mberi nemisangano yepagore IMF neWorld Bank iri kuitirwa muWashington DC. Muzvinafundo Ngube nhasi vanga vachitarisirwa kupinda mumisangano ine chitsama iri kutarisa mamiriro enyaya dzezveupfumi pasi rose. Misangano iyi inosanganisira nyaya dzekuunza budiriro muupfumi, kugadzirisa nyaya dzemari nekuti dzisashaye huremu mamiriro aita zvino muupfumi hwenyika dzepasi rose nezvimwe zvakaita senyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Vachinyorawo padandemutande ravo reTwitter, muzvinafundo Ncube vakati bhodhi reIMF rakatangawo kuumba sangano rinonzi Resilience and Sustainability Trust kubatsira nyika kudzikamisa upfumi kana dzasangana nekusagadzikana kwepasi rose zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze uye zvirwere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 nanyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha.
KuIMF nokuWorld Bank ikoko kuhurukuro dzinenge dziriko dzinenge dzichibata zvakawanda wanda chaizvo kuti idzo nyika dzavarombo dzinenge dziine mari dzimwe dzisingakwanisi kubhadhara. Todiina nadzo nokuti ndo patingati isuru pasvika Zimbabwe ine chikwereti chikuru chaisingachakwanisi kubhadhara kuIMF. Dzimwe nyika dzakatomboregererwa, Zimbabwe haina kuregererwa. Saka ndosaka vana vamutuli netimu yavo variko vanenge vachiwawo zvichitaurwa izvo pamwe nokudembetera zvekare kuti isu zvatisingakwanisi kubhadhara todini, isu tichida zveimwe mari yokuita zvakasiyana siyana zvokuvakurudzawo zvirongwa zvedu munyika zvokufambisa zvinhu zvedu zvatingati supply chain zveizvi, pamwe chete nemari yokuongorora nyaya yedzimwe mari dzaakuuya dzokumaindaneti. Zvo zvoda kuongororwa zvionekwe kuti zvingatambirwa here neZimbabwe kana kuti zvingaita sei. Saka Zimbabwe iri pakati penyika idzodzo inotoongororwa iri yoga kana kuti iri mukati medzimwe dzavarombo zvekare mukati medzimwe nyika dzisingachakwanisi kubhadhara zvikwereti zvokumabhengi makuru apasi rosai.
Pari kutaurwa nezvemari iri kunzi digital money. Zvinorevei izvi? Zvinobatawo Zimbabwe papi?
Izvi zvinobata Zimbabwe pakuti kana tichitaura mari idzo dzinonzi digital world dzapamakompyuta idzo dzidzi, imari dzinogona kuti munhu unogona kudziita nokudzishandisa ari chero kupi zvake panyika pano. Zvozvobva zvasanganisira maZimbabwe neizvozvo. Saka iyi mari yakaita sana cryptocurrency.
Pari kutaurwa nevari kuti capacity building and managing fiscal risks, chirungu icho zvarevei zvakare?
Izvi zvinoreva kuti kutarisa zvirongwa zvinenge zviri munyika zvinenge zvichifambiswa nemari dzokukwereta kuInternational Monetary Fund neWorld Bank, nokuti zvinoita mabhengi makuru aya namamwe haangokweretesi mari obva wasuduruka chete. Aiwa, vanobva vaenda kunoona izvo zvacho zvamati munoita izvozvo muri kuzviita nenzira dzakakwana here, nokuti tinoziva kuti kune dzimwe nyika mari dzinenge dzichikwereterwa zvimwe zvinhu hadzizoendi.
Ndotarisavo rimwe vara zvakare riripo pane imwe nhaurwa yanhasi rinonzi inflation. Rinosiya Zimbabwe yakamira papi?
Inflation kukwira kwezvinhu munyika kuitika zvichidhura zvese zvinotengeswa muzvitoro zvatirikuona zviri kuitika chaizvo kunyanyanyanyanyanya zvakatanga kuitika necovid yakauya iyi ikavhiringa mafambiro ezvinhu ose kutenga nokutengeserana kuchizobva kuti akupinda muhondo yerussia neukraine iri kuitika iyi
nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muamerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vanoti Russia yatanga kurwisa kumatunhu ari kumabvazuva kwenyika yavo anoti Donetsk neLuhansk. Matunhu aya akakosha sezvo ari pedyo nedunhu reCrimea Peninsula rakapambwa neRussia makore masere adarika. Badzi rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia rinoti rabhomba nzvimbo chiuru chimwe chete nemazana maviri. Mutauriri wemauto muAmerica vaJohn Kirby vanoti Russia iri kurwisa dzimwe nzvimbo dziri kuchamhembe kweUkraine dzinoti Donbas neMariupol. United Nations iri kukurudzira nyika mbiri idzi kuti dziite nhaurirano yekuona kuti vanhuwo zvavo voziya nenzara vabatsirwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuitawo misangano padandemutande nevamwe vatungamiri kuti vaone kuti vobatsira sei Ukraine. Russia inoti iri kuda kubvisa zvombo zvose zvehondo muUkraine. Bazi rezveutano rinoti nezuro pazuva rekupemberera nyika kuwana kuzvitonga kuzere munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 kuulawayo nezuro wakare zvasiya vanhu zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevana kana kuti 5464 vafa kubva zvatanga kupararira chirwere ichi muna 2020. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu zviuru zvina nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 4895 vakabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vanhu gumi nevatanhatu vari muchipatara vachirwara nechirwere checovid-19 uye pavanhu ava gumi vacho vakabayiwa nhomba yecovid-19 vamwe vatanhatu havana kubayiwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yecovid-19 pakupera kwemwedzi wachikunguru kuti inyatsoshanda zvakanaka sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubatwa nemhosva kwakaitwa murwiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State El Sheikh mushure mekutongwa kwemavhiki maviri muVirginia muAmerica kunonzi kwakakosha zvikuru kune mhuri dziri kuda kuti vanenge vapara mhosva varangwe. El Sheikh anova chizvarwa cheBritain akatongwa kwemavhiki maviri akabatwa nemhosva yekubata muhunhapwa zvizvarwa zvenyika dzekumawirira makumi maviri nevatanhatu. Ainzi aishanda nechikwata chainzi The Beatles nekuda kwekutaura kwenhengo dzacho chirungu uye akabatwa muna 2018 pamwe naAlexander Cotei vakaunzwa kuAmerica kuzotongwa vachibva kuSyria. El Sheikh akawanikwa aine mhosva yekuuraya vatori venhau vemuAmerica James Foley naStephen Sotloff uye vashandi vemasangano akazvimirira oga vaPeter Kasich naAmai Kayla Muller. Mhuri dzine hama dzakapondwa idzi dzakatambira mutongo uyu nemufaro. Cameroon yatumira mazana nemazana emauto kumabudazuva kwenyika iyi kumugano wayo neCentral African Republic mushure mekunge vapanduki venyika iyi vapamba vanhu makumi matatu nevashanu. Vapanduki ava vanonzi vari kupamba varimi vanotengesa zvinhu nevamwe vachivambira mari dzavo. Mauto eCameroon anonzi nemuvhuro akapinda mumasango achisunungura vamwe vainge vapambwa. Asi vapanduki ava vanonzi vakauraya munhu mumwe chete chete pavainge votiza kurwiswa. Veruzhinji vanonzi vacharamba vachinonga svosve nemuromo zvichitevera kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu panguva yemihoro yevashandi iri kuita sembudzi inofura payakasungirirwa isina kwainoenda. Gwaro rakaburitswa nesangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoratidza kuti mhuri nevanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika zviuru makumi mapfumbamwe nezviviri zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti $92,192 kubva mukupera kwakurume. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaprospa Chitambara vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kuri kuwedzerwawo nehondo yekurussia zvimwe chete nezvakaonekwawo neConsumer Council of Zimbabwe mugwaro rayo.
Izvazviri kungoreva ndezvekuti cost of living munyika iri kuramba ichikwira, zviri kukonzereswawo nekukwira kuri kuita zvinhu yatingati inflation. Of course, conflict ipo pakati peRussia neUkraine yacontributawo zvakare mukukwira kwemitengo yezvinhu.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, vaKenya Shamyarira, vanoti kurarama kuri kuita vashandi dzatongovenyasha nekuti mari dzavari kutambiriswa hadzina zvadzichatenga.
Chiripo ndechekuti kurarama kuri kutoita vashandi pari zvino izvi dzatovenyasha nekuti mari zhinji dziri kutarwa kuma sectorial NEC dziri kurenja pa 25,000 to 30,000 RTGS.
Ukuo munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanotiwo
tinenga kuwirirana neConsumer Council kana kuti Zimstars panyaya yekuti mafigures aya vano wawana sei nenyaya yekuti isusu patinorarama nemari iyo amunotaura iyoyo kana une mhuri ine vanhu vanosvika 6 zvinotonetsa kuti ukwanise kuvaendesa kuchikoro, ukwanise kuchengeta mhuri.
Asi chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvakanyanya kudai? Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti
kusagadzikana kwemitengo kunyanyanyanya yezvekubvika mabasic commodities kunokonzerwa nekusaterama kwakaita inflation uyewo kumhanya kuri kuita exchange rate yepamusika mutema iyo inonzi parallel market exchange rate. Ayo ndo atingati ndo madingindira uyewo kubidikidza nekushomeka kana kunetsekana kwokufamba kwezvinhu pasi rose kwakonzerwa nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu vanotiwo dambudziko nderekuti vanotara mitengo munyika vari kuramba chokwadi chemamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi.
Dambudziko ratinga kuita nderekuti tiri kugara nenyika ine mapolicy makers vari kuramba chokwadi vari kuti zvinhu zvasa zvaipa izvo zvaipa kudhara. Tikaona poverty level iri muZimbabwe yapfuura 50% yevanhu vari kutambura vari kurara sina chavadya. Zvino pahumbo hwekuti upenyu huri kudhura, upenyu huri kuoma.
Saka zvingagadziriswa sei izvi? Vachitambara vanotiwo chinofanirwa kugadziriswa munyika kumiswa kwekukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano.
Saka dambudziko ratinofanira kudhila naro idambudziko rechronic high inflation, and kudhila naro hunge taku kuadresa mafactors ari kudriva that chronic high inflation.
Consumer Council of Zimbabwe inoti zvinhu zvakanyanya kukwira mitengo zvinosanganisira pekugara apo panonzi pakakwira nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, zveutano zvichinzi zvakakwira nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, zvekufambisa zvakakwirawo nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana, shuga pamwe nechingwa. Kunze kwekunge vashandi vawaniswa mihoro inovagutsa, mhuri dzakawanda dzicharamba dzichinhonga svosve nemuromo sezvo mitengo yezvinhu ichiramba ichiita chamuramba mhuru. Vashandi vakawanda vanonzi vari kutambira mari dziri pakati pezviuru makumi maviri nezvisere zvemadhora emunyika nezviuru makumi matatu nezvishanu pamwedzi, zvichireva kuti vari pasi pasi kwazvo nemari iri kudiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu iyo inenge iri madhora ekuamerica $256 kana kuti $256 kana pachishandiswa musika mutema kana kuti madhora $635 kana pachishandiswa mutengo wekumabhanga. Bai chirongwa chaThe Connection chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. wanada kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 919 AM 4930-13860 ni 15460 kHz kwa shortwave mazua ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave. Tabataswa kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.